pfungwa idzi dzakanangana nereport kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa changa chakaitwa neGender and Media Connect, vachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nenhau seindastry. Apa tiri kutarisa hedu midhiya neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhaurwa yanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekusenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemidhiya seindastry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka vari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi, madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure. Saka zvanzi haisi nyaya yekutanga.
Asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti chairperson mudzimai, ndikatarisawo Media Connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai. Munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri?
Zvamunoona hapana chinounza sanduko kupfuura kutaurirana. Madzimai vanonzi ndo vanofanira kutanga kufundisa vana. Iye handiti ndo vanotanga kufundisa vana mai, baba, tada, zvichienda zvakadini zvakadaro. Hanzi uwandu hwevanhu hwemuZimbabwe tikatarisa hwakawandisa vanhukadzi, asi vari kutitungamirira varume. Musazondibate-bate ipapo kuti gomai magoshongo makuenda, kuti chiri konge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri. Saka kuzvipindura zvinotora nguva.